This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo ndira 18 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano evashandi vehurumende opesana panyaya yekuramwa mabasa, ukuwo vachinzi vari kupfuurirwa nevanotsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wehurumende amai Joyce Mujuru. Vanoongorora zvematongerwo enyika vosvora zviri kuitika mubato rezanu PF kumashonaland east. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mamwe masangano evashandi vehurumende anoti hanei nemashoko akaburitswa nenhepfenyuro yeZBC ekuti ari kuronga kuramwa mabasa achishanda nechikwata chinonzi ndechaamai Joyce Mujuru. Nhepfenyuro yeZBC yakati mamwe makurukota akadzingwa muhurumende achinzi anotsigirana naamai Mujuru ndo ari kuedza kushanda nemasangano aya vachiafurira kuti varamwe mabasa kuburikidza nekuratidzira. Masangano evashandi aya agarawo aine kupesana pamusoro penyaya yekuti nhengo dzavo dzopinda here kana kuti kwete mukuramwa mabasa. Mukuseya nyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tiri kuzwa nemafungu aivawo aiwozve tiri kutiisu kana kune vanhu vakadaro aiwa vaakutopfinira munyaya zvisiriizvo. Isusu hatiti kuti vanhu vanomaoe zvinotongere nyika zvivambe zvikudzwa kumisangano yemahinyeni vemagari kuti haisi basa yematribunali kuita zvepolitics zvakadaro. But kana kune zvinhu zvakadaro ndinozi kuti aiwa hatizvifariri, hatiti vanhu vanosapfura zvinhu zvakadaro.
Asi sangano renyu rakamira papi panyaya yekuramwa mabasa?
Isusu hasati takurudzira kuti varayiridzi varame vavanhu. Tiri kuti isusu ngatinzwei kuvarayiridzi kuti chii chaizvo chaizvo vari kunyunyuta nezvazvo. Vari kunyunyuta nepamusoro venyaya yekuti bhonasi yakanonoka here kana kuti vari kunyunyuta nezvokuti NDNC haisi kushanda kuitira kuti kuve nehurukuro pamusoro peconditions of service. Saka izvinhu zvacho izvozvo hatisatazvinzwa nezvizvere kuti chaizvo chaizvo varayiridzi vari kuti tisharamba mabasa nemhaka yekuti takakonana nebhonasi because bhonasi yakazobhadharwa kana kuti takakonana nenyaya yeNJMC tange sirati tasvika ipapo kuti tikurudzire strike iyoyo.
Vanga vari mukuru weZimuta Vasifiso Ndlovu vari parunhare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Tabatawo munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe kuti tinzwawo pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tinoti kurwara vanhu vari kutaura izvozvo vari kuda kutitsvagira nyaya. Nyaya tiri kutaura ndeyevashandi vehurumende vari kutambura vari kushandira Zimbabwe inotungamirwa navamugabe. Handidaviri kuti pane munhu anepfungwa dzake dziri kushanda zvakanaka anotambira zvinhu izvozvo. Chiripo ndechekuti nyaya dzatiri kutaura hadzisi itsva, inyaya dzatakapromiswa, inyaya dzatiri kukurukura nehurumende ende takataura naminista wepublic service vakanwa nyaya dzedu. Saka tinenge
Mashoko aya anga kudzorai kumashure here paurongwa hwenyu hwekuti vashandi vehurumende vanga vachirangwa mabasa.
Zvinanga zvavo vanenge vazviburitsa. Nekuti iye zvino humwe hutungamiri hwese hunotanga kutwa kuti tinozotsvagirwa nyaya tinogona kuzosangana nejezi, tinogona kusungwa kana kurohwa. Nevamwe vanhuwo vanenge vachingozotaura zvavasingazivi otsvagirwa nenyaya ine mamembers anotanga kutwa. Asi tandinokurudzira ndechekuti vashandi vezimbabwe ngatizivei kuti tiri kurwira kodzero dzedu. Vamwe vatungamiri vemasangano avo vane zvavanopiwa nesaka vachitaura zvavanenge vachitaura. Nepamusana pakuti munhu anotungamira vashandi vanotambira chaivo hatidi kuti vanhu vatsvagirwa vanhu nyaya dzekurineta. Iye zvino chatinotaura ndechekuti hatidzokeri kumashure, hatidi kuchizidzirwa. Kana tichireva kuti tichanona vamugabe, tinonona vamugabe. Kana tichinonawo munangagwa, tichanonawo munangagwa. Tisingatyi
avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo sachigaro weApex Council vaRichard Gundane kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kuonawo sei nyaya iyi.
Chokwadi kuti musangano weApex Council wakasangana zvakare, wanga uri musangano wechipiri gore rino. Saka donzo ranga riri rokutarisisa kuti sezvo takamboita musangano nechitatu negurukota rinoona nezvepublic services nelabor and social welfare, taida kuti tichiongorora kuti zvabuda mumusangano uyu tingazvishandisa chirudzii zvichienderana nechisungo changa chambobuda chekuti panga pambopinda mudariro reApex Council pfungwa yekuti dei vashandi vamboregera basa. Saka naizvozvo musangano uyu wakazoguma wasungaiwo kuti aiwa tiregai tichimbopa nguva kumatano ataurwa naminista wepublic services nesocial welfare, nekuti minista vakaratidza kuti vanoda kuti pave nekutaurirana pakati pevashandi naivo vanomirira hurumende. Zvakare vakaratidza kuti zvakakosha kuti musangano wejoint negotiating council unge uchitanga kuita basa ravo nekukasika.
Ava vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundane vari parunhare mugweru neStudio 7. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vaimbo vemurwiri wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vanoti zvakaitwa nebato reZANU-PF zvekushandura utungamiri hwedunhu reMashonaland East neChimbi Chimbi chiratidzo chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. Svondo rapera, bato reZANU-PF rakabvisa utungamiri hwavaFinias Chiota wakanga wabatiswa matomo mushure mekubviswa kweutungamiri hwavaReika Okonde nevamwe vavo gore rapera. VaChiota vakabviswa pachiiswa chikwata chevanhu gumi nevashanu chiri kutungamirwa nevaimbo vegurukota rezvedzidzo vaNS Chigwedere vachiteverwa navaJoel Bigi Matiza vana vegurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland East. Asi vaManyadza avo vanobvawo mudunhu reMashonaland East vanoti vanhu vakaramba kare vachigwedere, saka kuvadzora hakuna zvakunobatsira mubato iri.
Dambudziko ratovapo chari nderekuti muno muZimbabwe takuita run out fast kubva mudhemokrasi tichienda muutongo umo watisingazivi huna dhemokrasi, utongo hwekaut. Saka takarwirai one man one vote. Saka mavhoti evanhu anofanira kukudzwa. Vanhu ngavatisabjected kumavhoti, ngapave pane culture yevhoti kwete culture yemaimpositions. Tomusana ndokwakutoita kudangerously kubabwe ritoita itobuda kubva mudhemokrasi. kuenda kwa tinga ziyo kutukua mbe kusha zonji chini ni mungu wando kwa zonji niyo kwa ane mtoko wa munu mweche zonji ni wamuka na hote ore nikilo kuhoti dina kutakuzo ni kakuse tukua api dina ni nito kakulo kumashi kini wezi kukua kwa wane wando zompati atingia siku muna achaka mbora mba kutoko wa futi ni uti zambu ita siku mapawa kemu za ya atinga na saye kakuta kutuwa na wano famba wajinosa kama grupe wani wano famba wajinosa za wani kana hitla mpawa no mafijira akaita akakupinza jemi ni mune mbezi kinuundu uye kwa hisi nile
avanga vari vanongurura zvematongero wenyika uye vaive murwiri wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vari parunare neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Nasi vateereri tine urombo kuti hamusi kukwanisa kunzwa chirongwa chenyu cheve chidiki, asi munenge muchichinzwa svondo rinouya. Nasi tiri kukupakurirai chirongwa cheupenyu hwedu. Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemumwe wevagari vekuManzou kuMazowe, avo vari kubviswa papurazi ravagere kuti paiswe mhuka. Tinonzwa kuti purazi iri riri kuda kutorwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vange vachichengetera mhuka. Muhurukuro yedu tinava Joseph Chimonya vanogara papurazi reArnold Farm. Vachimonya, mungatanga nekutudza kuti zvinhu zvakamira sei papurazi penyu?
Vamumbishura vakauya pagusungo dairy, vanova ndivo Minister of Lands. Vakauya naPermanent Secretary, vakataura kuti ivo vachaunza mhuka svondo rinori riri kuuya muno muNzou. Izvozvi mugara kwatakaita muno izvozvi tatova neNational Parks vakatoisa matenda avo muno paNext Farm apo inonzi Stringer Farm.
Saka imi mushure mekunge dare rati hamubviswi papurazi musati mawanirwa kwekuenda, muri kutambira sei chiti kwecho chimakaudza vamombeshera kuti?
Vamombeshura takange tatuti isusu somunhu wezvemitemo vanogona kukunzwa vazataurwa nedare, hatina kuziva kuti vachajamba mutemo nokuti 27 March gore rapera. Takaenda futi kudare nechitiko chimwe chete chokupazirwa dzimba changa chaitika futi. Vakapuwa mutongo nedare wekuti vatisiye tirimo kusvikira vatitsvagira pokuenda, but vakazodarika mutemo uyoyo vachizotuma futi mapurisa kuti vatipwanyire vachiti tidzokere kwatakabva. Enda havana chatinobatsirwa nacho. Takamboedza chose kuti tibatsirwewo nemadhona weIOM vakavarambidza kuti vapinde muno. Kutaura kwandiri kuita ndiri pazasi pomuti nditori muplastic randakatoyera kuti mangwana rikaonekwa nemapurisa riri kutopiswa.
Ko nyaya yezvirimwa, tinoona kuti mune zvirimwa zvanga zvatosvika mumabvi zvimwe zvacho, vari kuti iwo panyaya iyoyi?
Zvirimwa izvozvo vari kuti hanzi chikafu chemhuka siyai. Saka chiri kutinetsa ndechekuti ko even tikasiya hedu chikafu chacho kana taakuendawo kwokuti tingaenda kunyange tiine kwatakabva, kwatikaenda kwacho mvura yacho ikandotangawo kuzonaya ichinayirawo isu here? Iprogramu ipi yehurumende yazvo kukosha manhiri kudarikawo upenyu hwedu isu vanhu?
Imi ukama hwenyu nevanga vachitarisirwa kunzi ndo vachatora purazi iri vanove amai Mugabe, wanga wakamirawo sei mukugara kwamaita kubva mapinda mupurazi iri?
Tingati amai Mugabe vachitora inonzi Iron Mask Farm inova ndo purazi ravari nhasi vakatiwana tiri muno, tikagara tikavhota zvakanaka, tikavhotera vanonzi Mai Zinyemba. Pachibva kurumeru takamuvhotera, kurumeru akasiyawo basa kukauya Mai Zinyemba. Mai Zinyemba wakasiyawo basa kukauya anonzi Tashina nhasi ndiye watinaye tichingovhotera. Otherwise isusu taitoita 1,600 voters and 92 the opposition. Iye zvino so far kombo ni yepurazi ratigere iri kugara vashandi vavo ende kumboni yepurazi ratigere vakacheresa bhoho ravo izvozvi kutaura kwandiri kuita kuno menhausi yacho yepurazi neraiva workshop yaishandiswa nomurungu nakennedy watakasikudzinga isusu nzvimbo idzodzo dzese dzakatotorwa dzinotogara vashandi vamai mukambi izvozvi kutaura kwandiri kutoita uko kunoko kana ivowe national parks vachiuya vakatanga kugara pakomboni ipapo vakaisa matende avo vazochova nhasi vachipinda mukati mepurazi matiri machi
saka mhuka dzikaiswa imi muchirimo munoona muchigarisana sei
mhuka haisi munhu wekuti angagarisana pane kanzuro dzatiri kunzwa kuti ndo dziri kuuya hatisi kumbofunga kuti mhuka nomunhu dzingagarisana asi kuti yatongova nzira yekutora zvinhu zvedu zvatakarima zvekuti dai vanga vaine mwoyo wokuti wo hutungamiriri vangadai vatisiya havo tatora hedu zvinhu zvedu kunyange ndaindogara pazasi pomuti kana parod asi kana kwaidzawo ndinodawo chikafu chokupawo vana kuratidza kuti vana vangu inini havasiriwo vanhu wekutiwo kana vane ramangwana havachatarisirwi izvozvo neni wacho asi umanyi kuti ndicho 2-3 days ndichimborarama zvitori nani panongobva vangondiuraya nhasi wacho
tinonzwawo kunzi imi muri kuramba kuenda kunzvimbo dzakawanikwa nehurumende dzekuti munge muchinogariswa sezvinodiwa nemutemo ichokwadi here ichi
hatina patakaratidzwa hatina
manga makateerera kune mumwe mugari wepapurazi reArnold Farm panonyanyozivikanwa seManzou kumazowe vaJoseph Chimonya muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri musakangana vateereri kuti chirongwa chenyu cheve chidiki chichadzoka svondo rinouya
Jerusarema
Jerusarema musha wangu
Jerusarema
Jerusarema musha wangu
musha wakanaka
musha wakanaka
Jerusarema
Jerusarema musha wangu
Zvangu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi masangano evashandi vehurumende anoramba kuti ane chekuita nenyaya iri kutaurwa yekunzi vari kufurirwa nevanonzi vari kuchikwata chamai mujuru kuti vapinde mukurangwa mabasa vanoongorora nezvematongerwo enyika vosvora zviri kuitika mubato rezano pf kumashonaland east uko kwakabviswa utungamiri kuchiiswa humwe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiya miina mavhilasi muhlanganyauye